Tava ne marali anokona kutamana ayo ataifana kuita mumushao mkoba not tichizivise mapurisa zinodiwe nemutemo marali ose aya atirikuzivisa mapurisa arikuramba munozviziva rali yekutanga vakati hamuna kutaridza kuti ndepapi chaipo pamutanga muchiitira rali asi mwadzi yedu yanga ari pachena kuti tange chiitira rali yedu pamukobha golf course mukobha golf course inzvimbo imwe chete mumusha wemukobha north ende ndo patagara tichingoitira musangano tichingozivisa mapurisa nenzira imwe chete zvisinei takazivisa mapurisa zvakare kuti tiri kunoitira musangano wedu svonzo ranga richitevera pamukobha 4 golf course vakapazve dzimwe nzira dzokuramba kuti tisange tichienderera mberi asi regai nditi mapurisa aisiri mhosva yavo
sei muchidaro kana varivo vari kukurambidzai kuita musangano
vatoriwo mujere vari mujoko rakakura zvikuru nokuti zvaani inenge ichivaudza kuti musarega vanhu ava vachisangana vachiadhiresa vanhu chikonzero chiri chokuti zvaani yakabire maelection zviripo izvisandizvo zvakasarudzwa nevanhu vezimbabwe vana vezimbabwe vakavhotera baba vachamisa kuti vange vachitungamirira nyika yezimbabwe zviripo izvi munongoona chero nyika yaramba chero mwari waramba kutambira zviripo
sei muchidaro vachibaya
zvinhu hazvifamba zvakanaka munyika zvinhu zvakaoma vanhu vari kutambudzika vari kudye nhoko dzezvironda vari kunenge svito nemuromo muzvipatara hakuna mishonga mukaenda mugwagwa anongori makwiringwindi anongori makomba munyika hamuna mari chero central bank haidorina basa rekuita inongori central bank yezita hapana chakanaka vashandi havasi kupihwe mari havana chavari kuhora
poitwa sei kana muchiti nyika yapinda mukana wamamupere
chinodiwa muno munyika kuti munyika ngamuve nokutaurirana zviri pachena kuti pave nehwaro nemitemo yakajeka yokuti pave nesarudzo dzinobudisa mutungamiri anenge abva kuvanhu zviripo izvi vanhu vanoramba vachingotambura vachingodle nhoko dzezvironda